na 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 na.
Rich bro.
Ayo yo yo.
And the beat. And the beat. And the beat.
Remember where you come from. Zambian Music Flowers. Don't see old.
Kana wazwa nziyo ichirira. Zvinoreva uchiri kurarama. Fuga ma kuna mwari wotenda. Zvinoreva une mukana. Nguva yako inosvika. Usachive zvepa social media. Upenyu wane wako pretenda. Zvichengete mwana wamainda kumbira kana. Vakawanda mapuritendavo. Zvichengete mwana wamainda kumbira kani. Vakawanda mapuritendavo. Amaiga. Sambia. Amaiga. Zimbabwe. Vamwe vacho vatuku. Va social media vatuku. Ukavaona vatema. Vamwe pamepo vane mari. Ukavaona vana mari. Anongo vaira vaira zvenema. Dzimwe dzingori dzimbe. Dzinongo taura taura zvevamwe. Havafani kuona vamwe. Zvichengete mwana wamainda kumbira kana.
Basa zvaramba gegege vanokuseka hazvina mosva mwari anoziva ye 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 ye
zvichengete mwana wamainda kumbira kana vakawanda mapurita navo zvichengete mwana wamainda kumbira kani.
Remember where you come from, Zambian Music Flowers.co.